Chirongwa chataatanga nhasi mugore 2015 kuchitungwiza pamwe chete nekubhuruwayo chirongwa chatiri kuti seZimbabwe Lawyers for Human Rights tiri kubatsira kutora bumbiro idzva kana kuti zvimaprogressive elements zvatakaona zvakakosha zvakafanira zvakanaka mubumbiro idzva ndozvataenda nazvo kuvanzvarwa zvekuchitungwiza kana kuzvizvarwa zveZimbabwe kuti onaiwo zviripo izvi ngatitaure kodzero dzenyu dzakakosheswa pasection dzakati dzakati bumbiro idzva rinoroya kuti zvakati zvakatatu rurama kudzidzisa vana veZimbabwe kuti bumbiro idzva riripo iri rinochengetedza kodzero dzenyu nenzira dzakati dzakati takazoona kuti hatisi tose tingaita ruzivo irwi ndosaka tatora magweta edeZimbabwe Lawyers for Human Rights takabatana nevakomana nevasikana vekuchitres kuchitungwa resident trust kuti tiende kumusha wenyu kwaseke kuwanuko tinovaudzawo tinovadzidzisa kuti ndozviri bumbiro idzva izvi ndozvinofanira kunga zvichiremekedzwa saka ngazviitwe.
Pane matambudziko here amanga muchiona aita kuti musvike pakutora matanho iwaya?
Isusu takangoonawo kuti dzidzo chinhu chakanaka maningi muchirungu, vanoti information is power. Ine simba kuti bumbiro idzva zvarapo kudai so tiri kutiwo seZimbabwe Lawyers for Human Rights tiri kungoitawo kacontribution kedu karibatsiro kedu kadiki diki kekuti tiri kutora kuti ndo bumbiro inyi idzva rako iwana veZimbabwe. Section yakati neyakati inotaura kuti tichengetedzai kodzero ngadzirespekte. Vana veZimbabwe vane kodzero dzekudzidza, vane kodzero dzeutano hwakanaka, vane kodzero dzekugara pakanaka. Ndozvatirikuzama kuti titi kodzero dzevanhu dzisarambe dzichimbundikidzwa.
Ivo vanhu vamasangana navo vatambirawo sei danho irori?
Kuchitungwiza tafamba zvakanaka chaizvo, uyewo tafara kuti vagari vekwaseke vauya nezvichemo zvavo kwatiri. Tatofarawo zvikuru kuti tine zvichemo zvakawanda zvauya kwatiri vachititi bumbiro idzva redu ratakavhotera muna 2013 nameiriyeri vachemawo kuti havasi tavamborionawo. Zvinhu zvatikatamadza zvikuru kuti bumbiro shuware rekuti rane tatova makore mairi makore matatu rava kushanda muZimbabwe nenhaka iri sati rako kuvagara vekuchitungwiza. Zvikadaro kuvagara vekuchitungwiza shuwa vari mudhuze nemunezi wemuHarare, mudhuze nemucapital city, kuvari kwedu kwavhumbunu, kuvari kwedu kumbire, kuvari kwedu kucholocho.